Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu chikunguru 24, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuwanda kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe zvinoratidza zvinhu zvatakagara tichingotaura tiri panapa wakandemiri, kuti hurumende yeZimbabwe haisi kuita testing nemazvo, uyezve utano hwedu hauna kusimba zvekuti huri kutevera vanhu vese avo vari kuuya vaine zvirwere.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zviviri nezana rine makumi maviri nevana, kana kuti 2124, uye vafa vasvika pamakumi maviri nevasere, kana kuti 28. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono anonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vagari vemubulawayo voendesa hurumende kumatare edzimhosva vachipikisa kuchinjwa kwakaitwa mazita emimwe migwagwa yemuguta iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zviviri nezana rine makumi maviri nevana, kana kuti 2124. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwevamwe vanhu makumi mapfumbamwe, kana kuti 90, vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi manomwe nevatatu, kana kuti 2773 vakavhenekwa nyika yose. Vanhu vakanga vapona kusvika nezuro vakanga vave mazana mashanu ane gumi, kana kuti 510, uye uwandu hwevanhu vashaya hwakakwirawo kusvika pamakumi maviri nevasere, kana kuti 28, zvichitevera kushaya kwevamwe vaviri. Pavanhu vakawanikwa vaine chirwere chine zuro, vanomwe vakabva kuSouth Africa, kuchitiwo makumi masere nevatatu, kana kuti 83, vari vanhu vagara vari munyika. Kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere vagara vari munyika kunonzi nedzimwe nyanzvi mune zveutano kunofanirwa kuongororwa zvakadzama, nekuti vanhu ava vanogona kunge vakatosangana nevanhu vakawanda kwazvo vasati vaziva kuti vane chirwere ichi. Nyanzvi idzi dziri kukurudzirawo veruzhinji kuti vasimbise kutevera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 yakatarwa nebazi rezveutano uye World Health Organization, iyo inosanganisira kusabatana maoko, kusiya mikaha pakati pavo, kugeza maoko pamwe nekuvhara miromo nemhino nemamaski. Johns Hopkins Hospital University inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni gumi nemashanu nezviuru mazana mashanu, kana kuti 15.5 million, kuchitiwo vafa vadarika zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu ane zvina, kana kuti 634,000. America, iyo iri pamusoro pasi rose, yave nevanhu vanodarika mamiriyoni mana, kana kuti 4 million, vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vafa vadarikawo zviuru zana nemakumi mana nezvina, kana kuti 144,000. Imwe nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu, vanoti kuti dambudziko rekukwira kwehuwandu hwevanhu vave kuwanikwa vaine chirwere ichi munyika rideredzwe, veruzhinji vanofanirwawo kuita bandiko ravo rekutevera zvakadzama mitemo yekuzvidzivirira. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kuwanda kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe zvinoratidza zvinhu zvatakagara tichingotaura tiri pana pawakandini kuti hurumende yeZimbabwe haisi kuita testing nemazvo uyezve utano hwedu hauna kusimba zvekuti huri kutevera vanhu vese avo vari kuuya vaine zvirwere. Ndo zvimwe zvinhu zvatakambotaura muchiri kurangarira tiri pachirongwa chino ichi kuti hurumende inofanira kunge yakasimbisa mabazi anoita zvekutevera nekutesta vanhu. Saka iye zvino chiripo ndechekuti kutestwa kwevanhu ndo kunofanira kunge kuchisimudzirwa uyezve vanhu vanofanira kunge vachidziviswa nekudzidziswa nguva nenguva kuti vasagara vakaungana vari padhuze napadhuze nekuti vanogona kutapurirana chirwere ichi. Chinhu chiri kudiwa muZimbabwe ndechekuti vanhu vange vachitestwa uyezve vanhu vange vachidzidziswa magariro avo. Asi mukuita zvinhu zvese izvi zvinenge zvichitarisirwa kuti vanhu vange vaine kudya kwakakwana nekuti hatisi kungovadzivirira kubva muchirwere cheCOVID-19 badzi. Kune vamwe izvozvi tichitaura kudai vane zvirwere zvinoita zvehypertension, mahigh blood pressure, vamwe vane madiabetes, vamwe vanenge vachitora mapiritsi HIV. Vanhu vese ava vanenge vaine machronic conditions vanenge vachifana kunge vaine kudya kwakanaka.
Asi kavanyashano, hurumende yakadzika mutemo kana kuti yakatora matanho ekudzivirira vanhu kuti vasafamba-famba, hamuoni here zvichizobatsira kudzivirira chirwere ichi kupararira?
Hurumende matanho ayakatora ekudzivirira vanhu kuti vasafamba hapana chayakaita kuti inobatsira avo vanenge vasina zvekudya, avo vasina mari yekutenga zvinhu, vanhu vangonzi ngavanogara mudzimba. Saka vanhu vanenge vachitora mapiritsi ava tatovaita kuti endai munofa pachinambo chekuti tinge tichiwanikwa tiri hurumende tichibatsira vanhu. Hurumende yakuwanikwa iriyo yakusundira vanhu muchoto.
Zvii zvamunokurudzira kuti dai zvaitwa kugadzirisa dambudziko iri kuti risaramba richienderera mberi tichiona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa munyika huri kukwira?
Hurumende dai yanga ichikwanisa kuti dai yatsvagira vanhu vanotambura vari kumamisha, vari mumadhorobha vasina zvekudya kuti inge ichivabatsira nezvinhu izvi, nekuti kune vamwe vanhu vanenge vachirwara nezvirwere zvakasiyana siyana vanenge vachida rubatsiro rwekuti vazokwanisa kunge vachitora medication yavo.
Havanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain. Dr. Matthew Nyashano vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewo Chingono uyo ari kupomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga musi wa31 Chikunguru anyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo, mutongi wedare Vangoni Nduna vati kana Chingono akapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso anogona kuramba achikurudzira vanhu kuti varatidzire nechisimba achishandisa dandemutande rake reTwitter. Vati Chingono anofanirwa kudzoka kudare musi wa7 Nyamavhuvhu achibva mutirongo. Vati veruzhinji havazovimbi nematare kana akamuburitsa kuti atongwe achibva kumba nekuti izvi zvinogona kuisa upenyu hweveruzhinji munjodzi sezvo zuva kuratidzira racho risati rasvika. Vati padande mutande rake Chingono akanyora kuti sarudzo pamwe nematare hazviunze shanduko munyika uye akaisa mashoko paTwitter yake ekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire nechisimba. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugweta guru raChingono amai Beatrice Mutetwa zvichitevera mutongo wapiwa. Asi rimwe remagweta aChingono vaDoug Coltart vanyora paTwitter yavo kuti vachapikisa mutongo wapiwa Chingono wekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Chingono ari kuramba nyaya iyi achiti iye chake akangoburitsa mashoko ari kutaurwa nevarongi vekuratidzira kwemusi wa31 Chikunguru veTransform Zimbabwe. Chingono akasungwa pamwe chete nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume. VaNgarivhume avo vari kupomerwa mhosva imwe chete naChingono vakanyimawo mukana wekubhadhara mari yechibatiso neZuro uye nyaya yavo ichaenderera mberi musi wa14 Nyamavhuvhu. Mune imwewo nyaya meya Harare Herbert Gomba avo vari kupomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisiri pamutemo apo vanonzi vakanyora tsamba vachiti vamwe vanhu vapiwe mastendi vanyimwawo mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti nyaya yavo itongwe vachibva kumba. Mutongi wedare amai Bianga Makwande vati vanobvumirana nevachuchusi kuti kana vakabatwa nemhosva vagomba vanogona kukandwa mujeri kwenguva yakareba. Rimwe remagweta vagomba vaHarrison Ngomo vanoti chimwe chikonzero chaita kuti vagomba vanyimwe mukana wekubvisa chibatiso inyaya yekunzi vanogona kukanganisa vafakazi.
Nyaya yavaharara yapinda padare pamberi pedare pamutongi Majisati Makwande apo anga achida kuti atongwe achibva panze kana kuti ashinga abhadhara mari yechibatiso. Dare rarambirana nazvo rikati ai vanofanira kutongwa ari mukati nekuda kwezvikonzero zviviri. Chikonzero chokutanga vati iye sameya ane kukumbira kwakawanda ende ane influence zvokuti anokwanisa kuindashira nemawitness. Chechipiri anzi iye ane nyaya yaari kufesa yakaomarara kwazvo, saka naizvozvo zvanzi aiwa bheura rama.
Vangumu vati vave kuenda kudare pamusoro kunotsvaga mutongo wekuti vagomba vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Bato ravagomba reMDC Alliance raratidza kusafara nemabatirwo akaitwa vagomba. Mutauriri weMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere vati havasi kufara zvachose nemasungirwo akaitwa vagomba.
Magweta ngachiti havo kuti hapana hayo, hapana nyaya iripo. Even panyaya yemastands, even mukataura IO wacho anga asina kana map yacho, mavaluation zvese. Nyaya yacho yanga isina kunyatsa kuringana, asi hatoda kutaura zvakawanda nokuti zvozoita kunge tiri kuda kuendera mberi. Sanenge ini ndiri gweta, saka tiwanzotenderwa kuti tinyanye kutaura zvakawanda. Matare asati atonga, saka regai ndisataura hangu zvakawanda.
Vagomba vakasungwa nemusi wemubvuro vakazounzwa kudare nezuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakwidza nyaya mudare repamusoro richikumbira kuti risendeke parutivi danho rehurumende rekuchinja mazita emimwe migwagwa muBulawayo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR yakakwidza kudare chikumbiro chekuti statutory instrument yekuchinja mazita emimwe migwagwa muBulawayo iyo yakashandiswa nehurumende mazuva mashoma apfuura isendekwe parutivi. ZLHR iri kushanda basa iri yakamirira sangano reBulawayo Progressive Residents Association kana kuti BIPRA. Mutauriri weZLHR vakumbirai mafunda vati chokwadi kuti vari kumirira sangano reBIPRA.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights aenda kudare nenyaya yekutanga vachinyunyuta nezvakaitwa nehurumende zvekupa mazita matsva kune migwagwa yemuguta reBulawayo. Vari kuti zvakaitwa zvasisi pamutemo. Guta reBulawayo siti kanzoranga rakatogara riine chirongwa ichi chekuti papihwe mazita matsva kune migwagwa yemuBulawayo, asi takazoona hurumende musi wa17 July ichiuya nemazita matsva yairi kupa kumigwagwa yemuBulawayo. Vari kuti zvakaitwa zvasisi pamutemo uyezve ngazvisa wene effect kuchinja mazita emigwagwa muBulawayo.
Sachigaro wesangano reBIPRA vaAmbrose Vindi vati havafare nedanho rakatorwa nehurumende vachiti havaoni riine musoro uye hurumende yakangotora danho iri isina kunzwa pfungwa dzeveruzhinji panyaya iyi. Hurumende yakatora danho rekuti mazita emigwagwa yakasiyana-siyana mune mamwe maguta munyika kusanganisira BuLawayo, Gweru, Harare neMasvingo achinjwe. Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, asi nhare mbozha yavo yange isingabatike. Zvinove zvimwe chete zvange zvichiitika pataedza kubata mutevedzeri wavo amai Marian Chombo. Asi meya weguta reGweru vaJosiah Makombe, avo vanovewo mukuru wesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe, vati mutemo weUrban Councils Act unopa masimba kumakanzuro emaguta nemadhorobha kuti ape mazita kumigwagwa. Simwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitwa nehurumende kupedzera hoko padehwe reshindi sezvo pane zvakawanda zvakakosha zvinoda kugadziriswa munyika munyaya dzezveupfumi uye pakuti makanzuro anyatsokuita mabasa anotarisirwa kuita nemazvo. Mukuru wesangano rezHLHR mudunhu rematebeland Minos Milo Chanaiwa vatiwo magweta avo ari kukwira kudare nechimwe chikumbiro chevamwe vagari vekuluveve zvichitevera kufa nekurwara kwevamwe vanhu munzvimbo iyi nekuda kwechirwere chemanyoka icho chinofungidzirwa kuti chakabva mukunwa mvura ine tsvina. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakambuye mutungamiri weTanzania vaBenjamin Mkapa vashaya nhasi muchipatara cheMudar es Salaam umo vanga vachirapwa. Izvi zvaziviswa nemutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli. VaMukapa vakaita mutungamiri wechitatu weTanzania kubva muna 1995 kusvika muna 2005. Mushure mekupedza matemo avo maviri, vakasiyira chigaro ichi kumutungamiri weTanzania wechina vaJakaya Kikwete. Vachizivisa nezvekushaya kwavamukapa paTanzania Broadcasting Corporation, vaMagufuli vati vaMukapa vashaya nhasi. Vakurudzira zvizvaro zveTanzania kuti zvitambire kushaya kwavamukapa uye kuti zvinamatire baba venyika vaidiwa nemunhu wese. VaMagufuli vati nyika ichange ichichema kufa kwavamukapa kwemazuva manomwe uye mireza yenyika ichadzikiswa nechepakati senzira yekuchema nekuremekedza mabasa akaitwa navamukapa. Nguva yavaive mutungamiri wenyika, vamukapa vakavandudza makambani ehurumende kuti ashanda akazvimirira. Vakavandudzawo mitengo yezvinhu vachiti itarwe nekudiwa kunyange kuchiitwa chinhu. Izvo zvakaita kuti varumbidzwe neWorld Bank pamwe neInternational Monetary Fund, masangano akatora matano ekukanzura zvimwe zvezvikwerete zvaive neTanzania. VaMukapa vakatungamira nyika mukuunza runyararo, izvo zvakaita kuti East African Community ibatsire mukuunza kugadzikana muBurundi. Vagari vemuchitungwiza vanoti havasi kufara nekutadza kuri kuita kanzuro yavo kuvapa mvura yakachena mudzimba dzavo. Nekuda kwedambudziko remvura iri, vagari ava vanoti vave kutya kutapurirana zvirwere pavanoungana vachitsvaga mvura, zvikuru sei panguva ino yarura chirwere cheCOVID-19. Mutoro wedu wenhau Thomas Shiripasi akashanyira musha wechitungwiza ndokuti panyaya inotevera.
Vagari vemuchitungwiza vanoti vave kufuma bata jongwe muromo mazuva ose vachienda kunotenga mvura mudzimba dzine migodhi sezvo kanzuro yavo iri kutadza kuvawanisa mvura. Mumwe mugari wemuzengeza 5 amai Trifini Katsande vanoti havachatozivi kuti vakapedzisira rini kuwana mvura yemupombi.
Tinotokumbirawo kuti kanzuru daiwa yatiwanisawo mvura every week, even ikatishaisawo zvayo pa every week yotiwanisawo chero pa 2 weeks, nekuti kunoku hatina mvura. Chiri kunetsa ndechekuti mvura mugodhi tiri kutenga bhaketi 5 bondi 1 bhaketi.
Ambuya rumbidzai guvheya avo vanoti havachatondera makore avo ekuzvarwa vanoti vave kumanikidzwa kutenga mvura nemari yekunze yavanoti iri kuvanetsa kuwana kuvanhu vane zvibhorani mudzimba dzavo.
Dambudziko remvura rakanyanyisa kuoma. Mvura muno yakudhura, mwakuita ma3 bondi. Mai manje kumwe mumarenja ngokuti vaudedzera 1 USA, anzopedza mwedzi uchipuwa 2 mabhaketi ada kwaanosvika. Uye marara mabhini murungu aona akatikatakata. Zvese izvo zvinogona kutikonzera chirwere. Kukwine chimwe chirwere chiri kutonesa nechekare. Saka dai tagona kubatsirikawo fanika panyaya dzemvura. Mvura haina mararamiro aungaite kana usina mvura zvachose. Tibatsirei.
Mumwe mugari womuSt Mary's vatawanda chidyamiti vanoti kusangana kwavari kuita nevanhu pavanotenga mvura mudzimba dzine migodhi kuri kuwedzera mukana wokuti vagari vemuchitungwiza vatapurira nechirwere cheCOVID-19.
Njodzi yacho yakanyanya mukoma wangu, yakanyanyisa. Ndozvandambotaura paya kuti tinogona kutodzokera pane rimwe korera. Handimaona nemakwatetera nedouble tragedy, corona plus plus korera. Saka takutorwara takutofa. Iye zvinezi mvura mhino iri kunzi $5 chipa bhaketi, asi hakuna mvura yacho. Hakuna kwokuiwana. Mabhoho acho hapana kana mvura iri kubuda. Matsima acho takutoenda kuna hunyani uko. Hatisa zuri tutoita wasi ya meno utihurumende ili kutirongirachi.
Mutungamiri werimwe remasangana nomirira vagarwe mshitungweza rechitungweza Residence Trust, Muzvare Alice Diana Kuvea. Vanoti dambudziko remvura mshitungweza riri kukonzerwa nekuti chitungweza ina dhamu rayo yega rinofanirwa kunge richiwanisa guta iri mvura.
Dambudziko ratina nderekuti hatina dhamu redu mvura tinotoiwana kubva kuHarare. Harare ine matambudziko ayo, isusuwo kuti tiwane mvura vanhu vari kuwana mvura kamwe chete pasvondo kana kutoshayaka zvachose kunotonawo matwe nemakore vasina mvura.
Meya wechitungweza valove moma iko avo vanoti kunyange vachipiwa mvura nekanzuro yeHarare, mvura iyi ishoma zvikuru kana pakatariswa kuwanda kuri kuramba kuchiita huwandu hwevanhu mudhorobha ravo.
Tofanirwa kunge tichiwana 70 megaliters pazuva, pasondo towanawo 490 megaliters. Asi pari zvino panguva ino yatiri tiri kukwanisa kuti Harare iri kukwanisa kungoti po around 30 megaliters pasondo. Mukazvitarisa against zvatofanha kunge tichiwana 490, zvinoratidza kuti mvura yatiri kuwana ishomanene kwazvo. Haikwanisi kunge ichikwanisa kusvika pamba neimwe neimwe kana kuti pose panoungana vanhu.
Vamaiko vanotiose kanzuru vari kuramba vachichera zvibhorani munzvimbo dzakawanda kuitira kuti veruzhinji vakwanise kuwana mvura nguva nenguva. Vanotiwo vakasvitsa nyaya yekushayikwa kwemvura iyi kunhengo dzeparamende dzemuchitungweza kuti dzigoisvitsawo kuparamende. Miriri weZengeza East vaGoodrich Chimbaira vanoti vari kuedza kumiramirawo kuti vabatsire vagari vemuchitungweza padambudziko ravakatarisa sana naro.
Kuna project iri kuitwa inoda kuti itwe mudadhamu yatogara chikurudzira kuhurumende kuti dai kuhurumende yanga yabatsira kuvagari kutumidza kuti paiswe mudadhamu zvive zvinobatsira mukati meraraunda. Asi zvakadaro isu sama MPO tiri kuedza nepatinogona kuti mari dzatinowana dzeconstituency development fund dziya tisise mabhoho sezvo nekukumbira zvekuna vamwe vanogona kutibatsira sezvakaita muno Muzengeza East. Takabatsirwa navo makandiwa veagape tikapuwa mabhoho mairi tavakumbira tikaisa muunity J muward 16. Saka nekudaro tirikuenderera mberi tichikumbirawo kune vanokwanisa kuwana kuti mhuri irerukirwe, nekuti munguva yataakupinda zvine zvingwa yekuoma kwepasi zvinhu zvinenge zvakaoma mvura kune kusisina zvachose.
Mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti hurumende iri kushanda zvakasimba kupedza dambudziko remvura muchitungwiza pamwe nedzimwe nzvimbo dziri muHarare Metropolitan Province.
Sehurumende tiri kuedza kuchera zvibhorani, asi sekuziva kwemunhu wese mvura haina kunyatsonaya zvakanaka mwaka wapfuura. Zvinoita izvo kuti zvibhorani zvimwe hazvichabudi mvura nekuti water table inenge yadzika. Hurumende ine hurongo hukuwa kama damu. Muda demu ndiro rimwe remadhamu ripa msoro soro pe hurongwa hurumende hukuwa kama damu. Tine hurongwa zve hukuti kuitwe inonzi pachirungu a single water utility inenge ichisanganisa guta reHarare, rechitungwiza, epuethi, ruwa, Nenoton, inonziyo Harare Metropolitan Water Utility Company.
Dambudziko remvura rakatarisana nemaguta akawanda munyika, izvo zviri kuisa utano hwevanhu vanosvika mamiriyoni mashanu vanogara mumaguta parumananzombe zviuru mazana matatu nemakumi masere nezvitanhatu vari vagari vemuchitungweza. Kudzamara hurumende yakwanisa kuvaka dhamu rakazvimirira rinopa mvura kudhorobha rechitungweza, vagari vemuguta iri vacharamba vachirota manyakare apo mvura yakache naye wanikwa nyore mupombi dzemudzimba. Ndakamirira Studio 7 muchitungwiza. Ndini
Thomas chiri pasi.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Yashika nguye kuti timunzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19. icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Makadi zvenyumuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa mukoma Raymond, ndiri kuno kumashonaland central kumount Darwin. Panyaya yedenda iri COVID-19, mafigures acho kukwira kwari kuita achanzwisisika. Kunyange zvazvo tichibhiriva kuti chirwere ichocho chiriko, but zvinenge zvakuti nyanyei. Zvakuona sekunge yave mezha yekuti demonstration ya 31 iyo isaitwe. Kuno kumashonaland central ndiri kuona mafigures ari kunoku akadzikira zvakanyanya emanew infections. Tinoona sekunge vanhu vekumashonaland central vanhu vanoteerera. Saka kana pakada kuinflatewa mafigures, zvinotonetsa kuti mafigures ainflatewe. So ndinoona chiri chinhu chisiri kutonzwisisika kunyange zvazvo iriko. Imwe ishu yandingataure ishu yekuti yekuvhurwa kwezvikoro. Tinoona sekunge zvikoro ngazvitogare zvarega kuvhurwa zvachose, nenyaya yekuti zvinoexposa vana vedu nevarairidzi vedu kukorona iyo COVID-19. Apa takatotarisa nenyaya yemari yemihoro inotambirwa kana vanhu vakatodzokera kumabasa. Ivo varairidzi vanotokwanisa kutotadza kureiza mari yekuti aende kuchipatara arapwa. Tikuti seizvozvi ma4000 aya akatambirwa nevarairidzi imari inotorwadza kwazvo. Saka ndinongoti zvezvikoro dai zvamirwa kusvika korona yacho yanzi hapasisina manew infections pachinoita marecovery cases. Ndozvandinongoti dai zvaitika izvozvo.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Mitambo. Mutambi wenhabvu ane mukurumbira Marvelous Nakamba atarisana nenguva yakaoma yekuedza kudzivirira chikwata chake cheAston Villa kuti chisaende kudivision 1 pari kupera mitambo yeEnglish Premier League nemusi wesvondo. Michael Cariati anotipa nyaya inotevera.
Aston Villa inofarira kukunda West Ham nesvondo kuitira kuti irambe iri mugungano renhabvu yepamusoro yeEnglish Premier League. Kukundikana kwayo inenge yoenda kudivision 1. Aston Villa yakaenzana pamapoints makumi matatu nemana neWatford, zvekuti kukunda kwayo kunovasiya vari pamusoro peWatford nezvibodzwa semamiriro akaita zvinhu pari zvino. Asi Aston Villa ikarohwa nemahammers, Watford ikanokunda Arsenal, Aston Villa inowira pasi kuenda kuEnglish Championship. Asi Aston Villa neWatford dzese dzikakunda kukundwa kana kuita mangange mumitambo yadzo nesvondo, Aston Villa inorarama mhondo iyi. Vanoita zvekubheja mitambo yenhabvu uyezve vari mutsigiri wemasvingo United vatina chemuseti vanoti vari kuona Aston Villa ichikunda West Ham nekurarama.
Vakomana nakamba vanokwanisa kurarama nokuti West Ham pairi haina kanyanya chokutambira. Vakomana vananakamba vachatamba bhora kunge vachadimbuka makumbo sokuona kwangu. Ndoona winhi iri vakomana vezvi.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaShakespeare Muzanaro, avo vanotsigira Harare City, vanoti vane chivimbo chekuti Nakamba neAston Villa vachapama zvavakaita paArsenal.
Asi Villa ndirikuona ichihwina because marera yakaita Arsenalka nekuti vakasahwina game iri kari tambudza vanenge vadzidembura zvekutoti haa vanenge vari panguva yakaoma manje negame racho revanofanira kutohwina game iri kuti vaende mberi.
Kutamba nhabvu yepamusoro kwaNakamba kunobatsira chikwata chenyika chemaWarriors icho chiri kurwira kuenda kumakundano e2021 Africa Cup of Nations ne2022 World Cup. Nakamba akatamba kwema minutes 10 nemanomwe apo Aston Villa yakarova Arsenal 1-0 pakati pesondo. Norwich ne Bournemouth idzo dzine mapoints makumi matatu nerimwe chete dzakatobuda kare muEPL. Mukombe we EPL we mwaka uno wakatorwa ne Liverpool iyo yakapedza iri pamusoro pe Man City. Asi mubvunzo ndewe kuti Nakamba ne Aston Villa vanokwanisa here kurarama mhondo huru yavakatarisana nayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.